Makati garo ezvikwata zvemukurumbira cheDynamos necheHighlanders vake nemubayiwa navapita Dhuve vachange vachitungana kugovera vachirwira kutungamira Premier Soccer League iyo yave ichitungamirwa navatwine tiri kwemakore mashanu apera. VaDhuve avo vanga vari mutevedzeri vaPhiri ndivo vanga vachifanotungamira Premier Soccer League kubvira panguva iyo vaPhiri vakatsiswa basa neveZimbabwe Football Association mwedzi miviri yapera. Aka kave kechipiri vamubayiwa vachiedza kuda kutora chinzvimbo ichi mushure mekunge vakambokundwa zvinonyadzisa vaive mavhoti matatu chete kuna vaPhiri avo vaive nemavhoti gumi nevaviri muna 2014. Pamusoro pekutungamira zvikwata zvenhabwu yepamusorosoro, Satigaro wePremier Soccer League anogara zvekare muzvifa bhodhi iyo inotungamirwa namuzvina bhizinisi Philip Chiangwa. Asi veruzhinji havasi kunyanyoita hanya nezvisarudzo iyi, vakawanda vacho vachitiwo pfungwa dzavo dziri muno zvinoitika munhandare kwete zvevatungamiri. Chokwadi ndechekuti nyaya yanga ichingotaurwa nemutambo uri kuBarberville Stadium nesvondo apo zvikwata zvine mukurumbira muguta iri Chicken Inn neHighlanders zviri kubandana mumutambo weZimbabwe neSouth Africa's Shield. Chicken Inn iri kubhebha moto mushure mekuonesa chitsvuku chikwata cheSouth Africa cheMamelodi Sundowns zvekuti mutereri weCape United vafarirai matamba vanoti maGame Cocks akadzokorora zvavakaita kuSouth Africa. Highlanders imire
kenini yakatamba bhora rinonwisa mvura chaizvo muChampions League muChampions though yakabuda zvayo asi inotasira kuti ichange ichikwanisa kusimudza bhora rayo ikatamba matambiro yakaita yayo inogona kurova Highlanders.
Vakapedzera kutamba zvikwata izvi mufinare izvi koCup gore rapera Highlanders yakakunda nechibudzwa chete zvekuti vaimbove muridzi wePembe muPremier Soccer League vasemu hamandawana vanoti mutambo uyu uri kuratidza kuti uchanakidza zvakaipisisa.
Uchaita mutambo uchanakidza zvikuru nokuti Chicken Inn kutamba zvakanaka chose.
Vaimbove mutevedzeri waSachigaro Highlanders vamutoini mupofu vanoti havasi kuverenga zviri kutaurwa neveruzhinji kuti Chicken Inn yakabaka vachitivo chinangwa chavo kutora mumbe uyu pamwe nekuwana mari yekushandisa mukutanga kwemwaka yemitambo wegore rino. Imwe kota fainari yeZimbabwe National Army Charity Shield ichange iri muRufaro Stadium apo Harare City iri kusangana nemaGreen Machine eCape United. Harare City ichangobva mukudzoka kumadhagasa uko vakanoita mashiripiti nekurova AS Adema. Murairidzi wavo Taurai Mangwiro achiti iye pamutambo neCape United vari kuona zvisina kunyanyo vaomera.
Ndione tichinetseka kuvakunda, ndinoona chikwata chedu chichiita zviri nani.
Cape United yacho zvekare yakatenga vatambi vatsva uye yanga iri kuMozambique uko yaive yaenda kugadzirirwa yemwaka uno zvekuti vamatamba vanoti vakagadzirira zvakasimba mutambo neHarare City.
Uyo mutambo watikamirira zvikuru mushure mekunge timu yedu yemakepekepe yakaita gadziriro yakakwana ende uyezve ndo patinofanira kuti tiratidzewo kuti gadziriro yambamhando yepamusoro zvakadii.
Vachatora mukombe uyu vachawana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora. Vachakundwa vacho mufainari vachawana zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. ZPC Kariba yato masemifainari mushure mekurova Dynamos 1-0 svondo rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.